Vachitaura nevatori venhau kumuzinda weUnited Nations muHarare nhasi, nyanzvi mune zvevana nevechidiki vachishanda neUnited Nations Population Fund vaBlessing Nyagumbo vati tsvagurudzo yavakaita yeNational Adolescent Pregnant Study yakabuda muna Chikumi gore rino inoratidza kuti kubva muna 2019 kusvika 2022 pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vakaita pamuviri zvakanyoreswa pamutemo zvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21% vana vasati vabva zera nevachangobva zera vari pamakore ari pakati pegumi negumi nemapfumbamwe kana kuti 10 to 19 years
pakainge paine 1,700,000 vanhu vakaita pamuviri 21% yao inova 350,000 vakange vari vana vane makore anobva pa 10 kusvika pa 19
vanyagumbo vati nekuda kwekukura kwedambudziko iri vari kushanda nemapazi ehurumende mukuedza kuderedza dambudziko iri munyika.
Tiri kushanda pamwe chete neMinistry of Primary and Secondary Education kusimbisa yatinoti comprehensive sexuality education kunova yoko kuwanikwa kwemashoko pavana vechidiki kuti tivape mashoko neunyanzvi hwavangongoda kuti vazvidzivirire kubva pakubata pamuviri.
Nyanzvi munyaya dzezveutano amai muchamukamuri vatendawo kuti dambudziko iri rakakura.
Ritori dambudziko hombe nokuti rinokanganisa vanasikana kuti varambe vachienda mberi nechikoro vafokasi vagoachivhawo kana kukwanisa kuita zvinoita vanakomana vezera ravo.
Dr Edwin Mpeta vanoshandawo neUNFPA vatiwo nyaya yekudzivirira pamuviri yakakosha zvikuru munyika.
Zvino kana ichitarisa nyika yeZimbabwe inoda zvokushandisa pafamily planning zvakaita semapiriti zvinokwana izvipakati $7 to $8 million. Saka zvakakosha kuti patinoita chirongwa ichi hurumende inge inotengawo mapiriti.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano amai muchamukamuri.
Chokwadi chokuti rubatsiro ruzhinji runobva kumasangano akazvimirira nekunze uko kusvikira hurumende yaona kuti pane zvinotokosha zvisipo kuti vakwanise kuiisawo mumabhajeti vagogonawo kuti titangire padrawing board kudzidzisa vana nekutsvaga mhindu nekuti varegere kuinda pabonde nguva isati yakwana.
Vachitaurawo nyaya yekuronga mhuri kuvanhurume vamupeta vatiwo vana baba munyika vari kunyanyosiyira zvekuronga mhuri kuvanhukadzi.
Yekusunga machubhu kunozodarika nembeu yababa ndikangoti varume vari kushandisa vashoma shoma chaizvaizvo zvokuti ngatoti kushandisa kwacho kutori less than 1% ndofunga kuma 0.1%.
Rimwe gwaro rakamboburiswa nebazi redzidzo yepasi rinonzi Primary and Secondary Education Statistics Report muna 2021 rakabuditsawo pachena kuti mugore iri vanasikana zviuru gumi nezvina nemazana matanhatu vaive vatadza kuenderera mberi nechikoro nekuda kwekuti vaive vaita pamuviri kana kuti varoorwa mazana maviri nemakumi matatu nevasere vari vanasikana vaive kuzvikoro zvepuraimari. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvedzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vati vaizotaura nesu vasununguka, asi hurumende inogara kutaura nezvekuchengetedzwa kwevana vasati vabva zera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.